represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kuwani su mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndiri tanono kawande, ndiri Washington DC ndichiti yezu ino yziri mchurongwa cha nasi. Vama kuwaru ziviche vanoti, vano kasha madu wakuti upenyu kunze kwe jeri, rwaka fanana newe mjeri mavakange vari. Vanu gumi ne mumwe wakafane COVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vaviri vanoti vange vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vanoti nguva yavakagara mujeri yakavadzidzisa zvinhu zvizhinji uye yakavasimbaradza mukurwira kwavo kodzero dzevanhu uye kurwisa uori munyika. Vachitaura neStudio 7 vaaruzivishe vati havatyi kupfigirwa mujeri zvakare nokuti upenyu hwevanhu vari panze hwakangofanana neupenyu hwevanhu vari mujeri mavakange vari kwemwedzi iri padyo negumi nemiviri.
Isunungurwa pari zvino tichitaura chokwadi chaicho zvakangofanana. Kusunungurwa kwacho handina zvandiri kuona kuti ndine zvandasunungurwa.
Nemhaka yei?
Chikonzero chacho ndechekuti pekutanga ndinoimba kuti makaona chero zuva ndakabuda kuti ndakachingamidzwa nemapurisa eRiot vane marori anokwana matatu. Icho chokutanga chii chakanatsa kuti no ndiri kubuda ngu mutirongo dika asi ndisina mutirongo hombe. Chasipiri ndechekuti mukatina chero zvikapera kusvika nanhasi zuva nezuva kana ndisingaendi kumatare nenyaya yemhosva dzandiri kukomedzerwa theni ndinenge ndichinda futi kunoripota kumapurisa kuno mapurisa kundiratidza kuti ndichipona nyaya yacho. Zuva nezuva endi kutambura kuri kuita vanhu kutambura kwandiri kuita nyangwe neni nekuoma kwakaita zvinhu kwakaita upenyu hwangu hwevamwe mutengo dhora chaasharoriri kuamerica asakwanisa kutenga zvinhu zvinhu zvaoma. So kusununguko handisina zvandiri kuona kuti huri papi. Even tikabvako kune zvekuti mararamiro tisingatitaura izvenjiro zvekunetsa kwengoita zvinhu zviri basic zvakakosha munyika. Tikaenda chaizvo chiro kukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa. So tingori mutirongo nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuvanhu vari mutirongo dzekuti vanyorosewo kufota vavhoti. Zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze kune vakutadza vanyorosa kufuta kuti havana zvitupa ndezvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti isusu kuti inini ndakabuda mujere diki ndichipinda mujere hombe. Zvinhu zvinoratidza kuti ndinogona kunge ndakawana rusununguko asi rusununguko wacho handina kuruwana.
Imimi sava haruzivishe chii chamunofunga kuita pamusoro pezvose zvamuri kuona zvamunoti hazvina kumira zvakanaka?
Zviri pamukoma ndezvekuti inini semunhu anga ari mutirongo kwemazuva anosvika ivo 322 ndine kufunga kwandaiitawo zuva nezuva. Ndiri munhu akati ochenjerei ndiri munhu anondifungeiwo ndine kufunga kwandaiitawo zuva nezuva ndine zvakawandawo mazano atingati ndaikasuwa kuti zuva nerimwe nerimwe tinenge ndine zano randiri kufunga rekuti orit pamadambudziko atinawo aya matambudziko atinawo tinokunda sei dambudziko guru ratinaro iri toripisa sei kuti vanhu vane ufaro muri kunzwisisa. Saka mazuva 320 ndine mazano 322 and but ekutanga teisa rimwe pazuva rimwe pakufa. Rekutanga nderekuti ndiri kukurudzira vanhu nyanyaya yechidiki kuti ngasinyorosei kunovhota ndo zvandiri kunyanya kukurudzira. Ndichinyorosa kunovhota wainikurudzira kuti ngasinyorose kunovhota zvinhu zvisinganetsi zvinhu zvekuti hazvidi kusungiwa kanyanya ikodzero dzedu.
Imwe nyaya yandinoziva inokunetsai ndeyezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Chii chamungada kutiudza pamusoro penyaya iyi?
Vanhu ava vane mzimbabwe vari kuno kuti diaspora tikatarisa vanogari kama miriyoni matanhatu zvava zvezimbabwe zviri mune dzimwe nyika kuna nasouth africa kuna naengland kuna naamerica kuna naaustralia kuna nazambia kunyika dzakawanda wanda dziri kunze kwese saka vanhu vane kodzero dzekuti vafuti ende hasi zvinoshamisira chimwe mozambique chaivo painoita sarudzo chaiyo tinoona muno muzimbabwe vanhu vachiita mitsetse zvavo zvemozambique zvisifota
tikatarisa nzira yamafamba nekugariswa kwenyu mujeri nemamwe matambudziko amasangana nawo munofunga kuti vaharuzivishe vacharega here kutaura vachirwira kodzero dzevanhu nekurwisana nehuo rese zvavagara vachiita
inini mukoma ndikudze chokwadi uye ruzhinji rwese rwakateerera kurwisa kurwira kwandaiita kurwira kwandaiita kodzero dzevanhu ndisati ndapinda mujeri paipa hapana zvandaiita kana ndakapinda mujeri ndingatoti ibhabhatidzo ndakawana mukana kwemwedzi inodarika gumi yandakagara mwedzi gumi nemazuva gumi nemakumi maviri nemaviri kwakatondisimbisa kwakatakuti ndinyatsoona kuti zvandaiita inini ndaitoita zvokutamba ndisati ndapinda mutirongo and tiri kunyanya kuita kuti kundipa ushingi zvinoa ndipa ukasa hwokuti ndinyatsokubira kodzero dzevanhu ndechekuti zvandakasangana nazvo pfumvu yandakasangana nayo kutambura kwandakasangana nako marwadzo andakasangana nako haafaniri hazvifi zvakakodzera hazvifaniri kukodzera kuti azosanganikwawo nawo nechimwe zvivava zvino nyika zvinhu zvisakakodzera uye ndikaita zvekumira ndikasarama ndichirwisa mukoma dambudziko iri rinogona kuzodzokera chirwerei pandiri saka ndofanirwa kuti ndichorwisa ndichowedzera nekutira dambudziko risazondiwira futi uye risawira futi zvimwewo zvivava zvezvimbabwe
vaharuzivishe hamutyi here kusungwa kana kudzorerwa mujeri zvekare
kutya handityi mune vanhu vakawanda vari kutogara vachirarama vachitobuda majeri achitopera ini akatopinda ndikatobudamo saka kana ndakambopindamo ndikabudamo chero zvikanzi ndinowo chikamukoma nhamo iri kutambwa nevana vezimbabwe pano panze yakakura kudarika kutambura kwandandiri mutirongo
avo vange vari nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 5258. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu 226,460. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 4,209,724. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu 3,236,083. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana 28,740. Mutongi wedare raMajesty kuKwekwe akawana vamwe vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kuKwekwe kuMidlands vasina mhosva. Vadion Jane Craig nemumwe wevaviri ava vanoti vakapfurwa nepfuti nemapurisa pagumbo vakaendeswa kuchipatara kuKwekwe General Hospital. Umwe wavo akatiwo akarohwa nemapurisa muviri wose. Mapurisa anonzi aivapomera mhosva yokuvanza kwainge kuine mumwe mbavha yavakange vachitsvaga asi mutongi akati zvapupu zvehurumende hazvina kuuya neumbowo wekuti vaviri ava vainge vapara mhosva. Vaviri ava vaimiririrwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti Muzvare Nosimilo Chinaiwa navaJabulan Mhlanga. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mufunda.
Yangairi nyaya ya Dion Craig Namina Dimoyo. Ndowa ipomerwa mhosva yekuchirungu yekunzi vakanzi vakaita defeating and obstructing the course of justice, kana kuti vaikatadzisa mapurisa kuita basa ravo, kana kuti kutadzisa kuti justice iitwe. Vakaripomerwa mhosva yekunzi vakadzividza kana vakatema mapurisa nematombo kukwekwe Midlands province. Ndoko ari kupemerwa mhosva yekunzi ndoko zvavakaita mhosva yavo muna January 2021.
Vainzi vakaita sei chaizvo?
Vachinzi vakakandira mapurisa matombo kana kuvadzividza kusunga mukomana ainzi Maxwell Moyo pamba pavanga vasvika mapurisa ari. Saka vakazosungwa kana vakazorohwa, vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa ivava, vakazopedzisira vatovenda kuchipatara kukwekwe General Hospital kwavakazonorapwa. Vakanosiyiwa nemapurisa vachimapurisa vachitora Maxwell Moyo aipomerwa mhosva yekuba. Vasiyiwa kudaro vanhu veruzhinji ndo vakazotobatsira vanhu vaviri vavava, Craig iyoyu mudzimai uyu Menard murume ndo vakazotobatsirwa kuenda kuchipatara kunorapwa. Vazorapwa kunze kwapedza kurapwa ndo pakazoiswa macharji nemapurisa ekunzi vakada kukonzeresa kana kudzividzwa kufambisa zvakanaka kwenyaya ya uyu Maxwell Moyo. So, vakazomira pamberi pedare kubva tsvayo yakazotanga muna October vakamirirwa naSisimo Similo Chanaiwa namukoma Jabulani Mhlanga weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanowano bata basa reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuMidlands nekumaTheveland provinces.
Major Street vakati kudii chaizvo?
Major Street vakati zvatotaurwa mudare hazvipindirani nemhosva iri kupomerwa vanhu avanhu vanga vakatonguva mavictim yekutorohwa yekutokuvara. Saka vakanzi havana mhosva. Tiri kufara nemutongo uyu kuti mavictims kana kuti vanenge vari vanotowanikwa vari mavictims police brutality kana kuti yekurohwa kwemapurisa kukanganiswa kodzero dzavo vari kungowanikwa pamberi pematare edu edzimhosva vasina mhosva vachinzi havana mhosva.
Pane hurongwa here hwekuendesa mapurisa aya kumatare kuti vakachenerwa nedare ava varipwe?
Pari zvino ndinodavira kuti zvinhu zvaitika svondo rapfuura izvi nemusi wechitatu, asi pari zvino ndinodavira kuti svondo rino kana rinoteverai kana kana kuti anoteverayo magweta edu anenge achizotaura nevagari vekukwekwe neumwe wako vanogara mugweru kuti vanzwe kuti nyaya iyi inofambiswa sei. Zvehongu zvinhu zvatinodavira kuti kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kana zvaitika zvakadai kune yatinoti programu yatinoti anti-impunity yatinoti vanhu ava vanokanganisira vanhu kodzera vanofanira kungosiya vakadaro.
Vanofanira kuitwa sei?
Vanofanirwa kuitwa held to account for their omissions or commissions. Nzvimbo inoi macommissions avakaita yekuti vakasurova vanhu vakakuvadza vanhu vakachizovapa mhosva and mhosva iyi yaraswa nedare. Saka kazhinji kacho kune yatinoti anti-impunity muchirungu yekuti ngatidzidzisane kuti izvi hazviitwi, ngatichere gomba titi pukoko hazviitwi. Mutemo wakamira zvakadai muZimbabwe hamukanganisiri hamuchori kodzero dzevanhu. Saka tinotarisira kuti vagari ivavo vane maoptions kana kuti vane maoptions ekupesuwa option iyoyo yekutora matanho yekuti kodzero dzavo dzakakanganiswa dzinofanira kugadziriswa nenzira yakati. Kazhinji magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights abatsira kusuwa kana kuti kodzero dzavo dzivo dzigadziriswe nenyaya dzekutora nyaya idzi kuendesa kumatare kuti zvamakatiitira izvi mapurisa makatikanganisira.
Chimwe chinangwa chekuendesa mapurisa kumatare ndechei chaizvo vamafunda?
Tinoita izvi tichitirawo kuti tidzidzisewo mapurisa kuti nevamwe vakadaro ma-state actors including ama non-state actors kuti aiwa musaite zvinhu zvisiri pamutemo, ngatiite zvinhu zviri pamutemo. Hakusi kuti magwema vanhu vanokara mari sere kanonge vakanganisiwa, kwete. Asi tinoona kuti chikuda kuzama kueducate nekudzidzisa kuti aiwa kodzera dzingochorwi pamangodira henyu kungoita vana veZimbabwe zvamangoda kungoita zvaangoda munhu angoda kungokika munhu angoda kungodai. So tinodavira kuti this would be a lesson kuma law enforcement agents edu kuti ayo remekedzai kodzero dzezvirwara zveZimbabwe.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rotarizirwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna Chikunguru. Godwin Mangulda anotipa nyaya inotevera.
Uchiziviso chai kunere ruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti iyi inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe nehunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kusvika musi wa18 kukadzi. Uye komiti inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos vunhu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinira pakunge vagadzwa makomishinaya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzina electoral reforms kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare nenyaya yekuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezeki, inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Saka kureva kuti pachaitwa maintervhiew avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika, kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwevanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga nguva nonguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanodaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane handikati mareforms maelectoral reforms anoita kuti makomishoni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zek mhosva yakiita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zek haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemuteedzeri wacho unenge wautichikora kodziri dzevanenge vasarudza. Ivo vanofanira kungoti paramendi yosarudza vanhu ivavo yobva yasarudza kuti anoti mukuru wacho neanoteedzera zvongopera muparamendi, nekuti paramendi kana ikazenge yakuisa mazita acho kune mukuru wenyika zvoreva kuti yakuisa kune rimwe bandiko rinotove mamwe masimba.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti zek inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji mapato yematongerwe nyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa pacha kuti rigokwanisa ku vamuridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerere mu 2023.
Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Uzde rinoti kuvisana kwatanga zvakare mubato reZANU-PF mushure mevanhu zana rine gumi nevapfumbamwe 119 vati vanoda kukwikwidza kuve nhengo dzeparamende ipo paine zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzirwa musarudzo dzemusi wa26 kurume. Izvi zvinonzi zvichakonzera kusawirirana pakati pavaemason Munangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Munyuzde makare, mukuru mutsva weZimbabwe Revenue Authority paBide Bridge, vaKenneth Mungati, vanonzi vabvisa vashandi vanopfuura mazana matatu kuvaendesa kune mamwe mapazi vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Bato rinozviti Movement for Democratic Change Zimbabwe, MDC Zimbabwe, ranyura tsamba kuZimbabwe Electoral Commission richizivisa kuti hapana anobvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC kunze kwaro. Gwaro iri rakasainwa navatulani Ndevele vanoti ndivo mutungamiri webato iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko kuStudio 7. Ini ndoda kungotaura hangu na president wangu Chamisa kuti nyaya yezita chaiyoka hongu vanhu vanogona kurida ende togona kurida, asi neni dzimweni dzenguva chero dai party yenyu ikatonzi Chamisa Party, we can even join you. Chero dai mukaenda pasi pomuti tinokutevera ipapo. Chero mukaenda nomumvura nomumvura tiri tese. Izvo musatombodya kana kuvhunduka, ngozi tinemi pose pamunenge muri. Tinototi pindai vachamisa nemaoko maviri. Zvezvita zvekuti zita harisiro rinotonga pati, harisiro rinotonga nyika. Isisu tinotungoda kuti chero dai zvikanzi chimuti pati, as long iri yenyu president Chamisa, tinotoinda kuchimuti koko, bhozi ndokwatiri kuda. Zvamonzora izvi, hatine kana basa, hatina kana basa naye kana kutombofunga kuti kunei. Isvoko zvezvaro riri kutongofamba riya.
Ndinopakurudzirei kuti kumunhu wese ari kundinzwa, iko zvino taakuitarisana nemaelection 2023. Inonzi politics. Munogona kuva nemamwe mafungiro ekuti tikazodai tozodai tozodai. Kunyange ukatumwa kunzi uraya munhu tokupa 100 years, inoshanda here mukati meupenyu hwako yese 100 years? Kunyange ikashanda asi nzinza mane ngozi. Saka ngatisatore politics topera kuponda ndoita sitoita se. Vachamisa vakapinda pachigaro, muchaona vachamisa vakagara nava Munangagwa. Bhozi vachamisa haasi munhu anoda mhirizhonga, haasi munhu anodei. Uchazoona vakagara achitopuwa mamwe mazano kuti apo dai wadai wadai wadai, ndaiwo ndonga hangu apo, asi apo dai wadai wadai wadai. Isu sewatsigiri wavo, ngatibatanei, ngatibatane bhozi, tese tingori maZimbabwe. Iwe kana uchisapota ZANU-PF hapana munhu anokumanikidza ikodzero yako. Ini ndinosapota president Nelson Chamisa anova mutungamiri anoziva zvaanoita. Iwe unosapotawo Munangagwa, then toita se tobatana. To kana kuri kugara pasi tombogara pasi sewatsigi toodzana. Se uchisapota MDC, se uchisapota ZANU-PF, kwete kupondana, hapana chatinowana kuponda. So chandikurudziro yangu ndeyekuti ngativei vanhu vanoziva zvaanoita kuti pachazopera maelection tichazosara taane ngozi mumadzinza edu isusu.
Mangwanani akanaka shamarari yeStudio 7. Zita rangu ndinonzi Mafira Kureva. Nauya ndinoda kutaura ngezvayo inyaya yemaelection yekuZimbabwe, kuti isusu zvizvarwa zvemuZimbabwe tikade kuite mavhoti, obviously mavhoti agara tinozivi kuti anovhiridzirwa. ndangati nefungwa kuti hazviti here kuti isusu maZimbabwe toregere kuvota then tovoterwa ngeSadak. Nyika dzese dziri muSadak dzotivotera. Pongo inyore jesu kuzino mavote ari kuitwa ngeekuZimbabwe. Tode kuti tivotere president wekuZimbabwe. Tovoterwa ngeanhu ari kunana South Africa, anhu ari kuBotswana, Mozambique, kundobata nyika dzese dzemuSadak. Dzotivotera isusu unenge awina iyeye todzive kuti wawina ngeuyu ngaatonge iyeye ende ndiwo vanenge vacherenge mavhoti acho zvefuti ndo maonere ndinozviita bekozi tikavhota muno muZimbabwe tikavhota mavhoti acho acharengwa kuti ngeZANUPF saka hazviiti kuti ZANUPF iriyenerenge marizao dzachezona anaunza kuti kutariwa anoramba andori ahead ngenyaya yekuti anoramba achindobiridzira saka hazviiti here maonero wangu wangu kuti tivhoterwewonge nyika dziri dzakatitenderedza.
Vamavhasa tachida kukukorektai. Welsh vencube navatsvangirai havana kukonana nokuti Welsh vencube vangapuwa purasi. Vakakonana nokuti Welsh vencube was leading a team yakaichida kupinda kusenate. Vatsvangirai vachifunga kuti no, the send idea of the senate at that time was premature nokuti nyika yanga ichikwata ichiboila mukudona kweikonomi vachiti it was not necessary for the country to have senate in the event yekuona kuti nyika iyi iri kutowira pasi nenyaya yeikonomi. So Welsh vencube and his team went on to contest ma-senatorial seats and they lost because they didn't have the backing yet the generality of the MTC supporters. Saka musare vanhema.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Gati mboenda iku Cameroon chone kuti mitambo ye Africa Cup of Nations yaka mirasei. Pa mitambo yaka tamga nezuro, Burkina Faso 1, Ethiopia 1, Cameroon 1, Cape Verde 1. Mitambo ichatamga nasi chipiri yaka mirasei izi. Malawi ichatamba ne Senegal, Zimbabwe ichatamba ne Guinea, Gabon ichasangana ne Morocco, uye Ghana ichatamba ne Comoros. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira kuti paramende yeAmerica ipase mabhiri ekodzero dzekuvhota. Senate yeAmerica inotarisirwa nhasi kutanga kuita hurukuro dzebhiri iri. VaBiden vakati hazvina kukwana kungocherechedza zuva raMartin Luther King Jr. Asi tinofanirwa kuzvipira mukupedzisa basa raakatanga tichipa vanhu mabasa nekuchengetedza kodzero dzekuvhota dzemunhu wese. VaBiden nehurumende yavo vakakurudzira bazi reparamende kana kuti Congress kuti ipase mabhiri maviri aya anoti Freedom to Vote Act nere John Lewis Voting Rights Advancement Act. Mabhiri maviri awa anoita kuti zvive nyore kuti vanhu vavhote. Asi zvinotarisirwa kuti mabhiri maviri awa achatadza kuvhoterwa mudare reSenate.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamako haruzivishe vanoti vanokasha mwazwa kuti upenyu kunze kwejeri wakafanana nemujeri mavakange vari. Vanhu gumi nemumwe vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. vanhu vaviri vanoti vange vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.